Mutambi akaita mukurumbira zvenyika anoti zvaakakanganisira nyika nemhuri yake aive achiri mwana mudiki zvekuti ave kuda kuzvigadzirisa nemosquito boxing academy.
Tinotemawo kunyika yedu yeZimbabwe kuti zvatakaita takaita eti 23 years of age ndinganisinawo guidance anonditaurira kuti zvawaita zvidai. But semwana mudiki yes I will.
Anoti nhoroondo yake yekurasika muupenyu yamupa shungu dzekutsvaga tarenda retsiva mune vechidiki kuti vabatsirikane muupenyu hwavo. Muupenyu hwake zvenyika akaita zvakawanda kusanganisira kutsika munhu nemotokari iye asina rezinesi. Mazuva ake ekuaustralia muna 1996 mutambi wetsiva uyu anonzi akatora zvipo zvegungano avanyepera kuti mwana wake aive ashaya kuZimbabwe iye asina. Pamusoro pezvo akamboda kuzviuraya nemushonga wemakonzo aanetsana nemudzimai wake nemhaka yekurara kunze, asi izvi anoti zvaive zvohwana hudiki. Arifonso anoti auda kuraridza vana vechidiki vachamupa chiremerera kwete vanomuyeuchidza zvekare izvo ari kuda kukanganwa.
I don't need to train someone who tried to remind me what I'm trying to forget. You know, I need someone who can mend my life and also mend his life or her life to go into the straight road. You know, because sport is a life.
Asi, anoti muZimbabwe mune tarenda rakanyanya vana vanogara mudzinzira avo vasina anochengeta vanochedzwa kunzi ma street kids, asi vari kushaya anova simudza.
I will just capture him. I will just capture him voter. So that guy, if I took that guy into boxing to use his skill of sleeping in the street, so that I will make a box, so that I will get him, kushaya chikafu, kushaya kwe kugeru, kushaya mnanutengira hembe, to turn that mind into boxing, they are champions, and they are world champions.
Zvenyika akatora mukombe weCommonwealth weuremu weflyweight muna 1998 akaudzivirira kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.